kwata 1 chai tamangange 00 ne Herentals ndokutambisa mukana wanga wavhurikawo wekuenda pamusoro pegungano rekato laga Premier Soccer League iri dai jana musi yakunda yanga ichipinda mapoints 15 uye pamusoro pehighlanders nezvibodzwa sezvo highlanders iri kutamba mangwana asi izvi zvaramba nemastudents izvo zvasiya dhimbare yadzika kusvika pachinhano chechishanu yadarikwa zvekare neblue chiefs iyo yarova chesham 2-0 highlanders iyo iri kutungamira gungano iri ine mutambo mangwana nesimba bhora musi uyo Cape United iri munational sports stadium nehwange ngedzi platinum stars iyo iri pachinzvimbo chechina uyezve iri kukwikwidzawo zvine mutsindo iri kusangana neFC Platinum iyo ine mukombe uyu mubaobab stadium mangwana zvekare murayiridzi wengezi platinum stars Tekshua Chiragwi anoti havasi kutya FC Platinum uyezve vatora mutambo uyu senimwe yese yavari kutamba
FC Platinum hapana chinongo chakachinja iclub yakangofanana nerunners yatatambawo nhasi iri mumakwikwi mamwe chete atiri kutamba saka zvatichaitawo musi uyu nechetwo neplatinum ndozvikaratidza kuti timu yanga yakaronga zvekuti tinge inokunda ndeipi
asi nyaya irongotarwa nezvayo ndeyekukundikana kwedynamos kurova Herentals kuti ipinde panyanga mumwe mutsigiri wechikwata ichi vaclayton matisha vanoti murayiridzi wavo herbert maruwa anofarira kuziva kuti vatsigiri vedynamos vanoda kufara masvondo ese saka anofarira kugadzisa kuti chikwata chake chiite izvi
tinotoza masupporters want mawins want maresults saka tinongokurumidzira kuti aite improvement in terms of playing yedu pane bhora rakatamba pahanzo ende bhora iroro ndoriri kutarisirwa namasupporters harisi kuonekwa pamwe matemu akachidzwa saka we expect kuti timuve
asi mumwe mutsigiri wedhimbare vatedius bunu vanoti maruwa anofanira kupiwa nguva yokuvandudza chikwata ichi kuti chikunde mumutambo yese yatinotamba
hatinotambawo nemagemu akawanda yekuti chingabva tatitakutomudzika vazvo munhu anopiwa mukana apiwa mukana zvoti tikambowo 7-8 games ndechitichizoona kuti aiwa kana atadzatochizotaura dai apa vakundikana ndotietamba mukana
vatinotafara avo vanoti vanofarira dhimbare zvekare vachiri nechivimbo kuti maruwa achaunza mukombe weleague mumusha wedynamos mwaka uno
zvokutora mukombe sezvinova nyaya yacho itori pamberi hatitomborasi tarisiro hatichitoripo panyanga
asi mumusha meblawayo chiefs hamuna kuchema sezviri kuitika mumba medynamos madzimambo aya ave pachinzvimbo chechina nemakwenzi 15 zvekare zvichitevera mitambo yanhasi uyezve kurova sheshamu kwavaita mune mumwe mutambo watambwa nhasi manika diamonds nechicken inn dzaita mangange 00 mumwe mutambo uriko mangwana uri pakati petriangle neyaja mugibbon stadium mutambo pakati pezpc kariba neblack rhinos uchatambwa nemuvhuro shondo rinouya nemhaka yekushomeka kwedzinhandare muharare zvikwata zvinoti black rhinos Cape United Cranbourne Bullets Herentals dynamos simba bhora yaja nezpc kariba zvinoshandisa nhandare imwe chete yenational sports stadium ndakamirira studio 7 muharare ndini Michael Kariati.